Suzuki Magdata, Tanga to another DQ, Tikura, Tumarzi, Tambo Gazirama, Galo Nema Futa, Tambo Magazi, Chidi, Chifuza Mombi, Chidi, Marze, Tirumucha, Tara, Dara, Tiradik, as a recording in Dagasa Tango 2018 by Dagatanga Gazirochi, first album Yango.
The Muri Vanus Tambira saved Chinda and Dwema Gitario.
At Chiradik, Zogma 90 something, it was early 90s, 2000. It was a period of two Imbo wife and his Sakao Kuan, right? A song Kuimba Kunokura, Saka, and a leisure associated with Chirom, Saka, Jungish attract my negatives, my parents, Kanakonava, and writers on my guitar. So it was a big challenge.
Veru Shinji, when we tambira same man, Yamunoroa.
Van Wargura, the Tambira music, my shows are tripped as a tetuan, my shows, the Kanoka. At the same time, you can walk with the music, get it to graduate. Mpichana is kunya nyo wangastere mgoza wako tukuri kwa kuretu ndo kumita watu wanuaji kanyatu understand the music ya hapu kana usingari zisha kanyanya wanuani kwa sika nyatu isi saka wafu mfanzi ya rupu tanda music
majirita mabaza makuru majirita watu manemi majirita mabaza makuru majirita watu manemi amu majirita ikomo ipari jesimunga
matambuti kwa munu usangana na onde hapi
isusu challenge ya tina ndi sponsorship atina sponsorship shono jese ndi naitandika nema pendi mbaza angu ndoto maya kutuwa kama shozi tuwa kama shozi watu enda sesa kazi mguwa tututata enda kama shozi nukula kutu maharipani kipasina fambisi tukutende kama shozi pia etina hitha kwete wa wakuti nyato itashakana kutaka mungo za music na zanu mari
mune mashoko ila munga siri wa watzikiri wenyu
mashoko andina wako watzikiri wende mgoti ya ndi maya jene makata samungro wa 2006 albums watzikiri ndo wanita watende kumbeti nato lambaya makango mira nesu mchingoti simbi sakumaste kupine kupi mchipotiro music yedu wanada kutubata wanu istrima harare kupotiro 5 ndoko tunuwanika ndoko tripeze namba yedi noti 0715797114 iriba WhatsApp kana papa calls then email mangiza music at yahoo.com then tine wanika pa Facebook Dr. Steve and Mangiza Clan Band by YouTube and this was Dr. Stephen Banks, the clan and my end
was
head.
Was the Friday Tombo Rova Kamichete in Nondi Netza?
Thank you.
Wepauri papa unezino kunete. Inipaniri papa ndinezino ndinete. Inipaniri papa ndinezino ndinete. Uyo bahari papo anezino munete. Uyo bahari papo anezino munete. Iwe pauri papo unezino kunete. Iwe pauri papo unezino kunete. Inipaniri papa ndinezino ndinete. Inipaniri papa ndinezino ndinete. Uyo bahari papo anezino munete. Uyo bahari papo anezino munete. Tose patiri papa ndinezino tinete. Tose patiri papa ndinezino tinete. Chakushamizati kopane zvinondinetsa. Chakushamizati kopane zvinondinetsa. Chakusekezati kopane zvinondinetsa. Chakusekezati kopane zvinondinetsa. Nekuti iwe pauri papa unezvinokunetsa. Iwe pauri papa unezvinokunetsa. Neni paniri papa ndinezvinondinetsa. Neni paniri papa ndinezvinondinetsa. Chashamizirati kopane zvinondinetsa. Chashamizirati kopane zvinondinetsa. Chakusekezati kopane zvinondinetsa. Chakusekezati kopane zvinondinetsa. Nekuti iwe pauri papa unezvinokunetsa. Iwe pauri papa unezvinokunetsa. Neni paniri papa ndinezvinondinetsa. Neni paniri papa ndinezvinondinetsa.